agricultural shows ainobatsira ndezvekuti inguva yekuti varimi vanouya vachizodzidza. Agriculture inoramba ichichinja mwaka nemwaka. So paagricultural show apa macompanies anouya nematechnology akasiyana-siyana anobatsira varimi. So zvakakosha kuti varimi vange vachiuya vachidzidza zvinyowani nemamethods ari nani anobatsira pakurima kuti gohwo ravo rizonge richivadudzira.
Tarisiro dzavo dzinenge dziri dzei zvavanouya vakatarisira kuona nekuzonzwa ndezvipi muchidimbo?
Ya, varimi vanotarisira kuuya kuzoona mamethods kana kuti nzira nyowani itsva dzekuti vavandudze kurima kwavo. Vanotarisira kana zviri zvakaita semavarieties, vanoda kuona kuti mavarieties ari kuembesa anoita kuti gohwo rikure ndeapi, uyezve kana kumamachinary equipment yavanogona kunge vachishandisa kuti vave vanobudirira mune kurima kwavanenge vachiita.
Totarisawo vemakambani anoshanda nezvine chekuita nevarimi, vane here bhizinesi nemikana yekuvandudza zvavanoita yavanowana muchiti kwechi?
Uyu ndo mukana wakanaka wekuti vari vanotengesa zvavanotengesa vemakambani vakwanise kusangana nevarimi vakawanda panzvimbo imwe chete vachivaratidzawo zvavanoita. So it's mukana wakanaka wekuti vanotengesa vatengese kune varimi vanenge vaungana panzvimbo imwe chete.
Kunewo zvimwe zvakawanda wanda zvinenge zvichiitika pasi rose zvakafanana nana global warming, kuchinja kuri kuita pasi rose munyaya dzemamiriro ekunze. Kune here vanouyawo vachidzidzisa vachitaura nezvazvo izvi zvichibatsira varimi?
Hongu, ndomukana wacho. Vanouya vakasiyana siyana kunze kwenyika vachinge vachizotaura nevarimi vachivadzidzisa about maproducts anowanika kunze kwenyika, uyezve zviri kuchinja, zviri kushanduka munyaya dzeagriculture pasi rose. Saka mukana wakanaka wekuti vanenge vachiuya vanokwanisa kusangana nazvo izvozvo izvi. Uyezve kana varimi vachiuya panzvimbo imwe chete ine makambani akawanda, zvinovasevhera macosts pane kuti vazofamba kumakambani akasiyana siyana akapararira nyika yose. Vakauya panzvimbo imwe chete vanosangana nemakambani akawanda wanda, zvichivabatsira ivo varimi kuridhusa makosi ekufamba vachitsvaga zvavanotsvaga.
Ndopedzisira nekutsvagawo kuti imi senyanzvi mune nyaya dzezvekurima, zvikurudziro yamuri kukanda kuvarimi nenguva yatiri nepane mwaka ndeyekuti kudii?
Kurudziro ndeyekuti varimi ngavagadzirire kunyanya nyaya dzekutora masoil samples. Ivhu redu rinoda kutariswa, rinoda kuvhenekwa. Ngavavheneke nguva ichiripo mwaka usati wasvika kuti vazive zvinoda kupinda muvhu ravo, vasaita zvokurima vachiita zvokufembera fembera kana kukanda hakata.